Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semunhu aiva nerudo, aida runyararo, aifarira basa rake uye aizvininipisa kunyange hazvo aive gurukota rehurumende. Vati mushakabvu akarwa hondo yerusununguko zvaidadisa, uye pakushaya kwake munhu ange ave kusimudzira mabasa ekurima nebazi rake rezvekurima. Vamunangagwa vati vashiri vaida kuti vanhu vabatane kugara murunyararo pamwe nekugara zvakanaka, izvo zvinove zvavakaendera kuhondo. Asi mutevedzeri munyori mubazi rezapo vamujobhisa noko vati havabvumirani mashoko avamunangagwa vachiti vashiri nevamwe vavo vakakonzera kusagadzikana kumatebeleland nemidlands panguva yekukura hundi, izvo zvinozivikanwa nenyika yose.
Chokwadi ndechokuti nyaya dzavo dzekugura hunde dzeviolence dzemaatrocities akaitika yese iwayaya ndiwo machief architect. And hongu ushamari kana muri mushamari muri muchiba mese hangazoti mumwe wako anga akashata. But isusu sezapo sebato rezapo hatisi kufara nazvo kuti izvo akafa nyaya dzake dzisina kumbogadzira.
Vamunangagwa vakurudzira vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vezveutano kuti vaise zvido zvenyika kumberi nekudzokera kumabasa kuti vabatsire kudzivirira kupararira kweCOVID-19. Vati ino ndiyo nguva yekushanda zvakasimba kudzivirira COVID-19, vachiti kurega vanhu vachifa hazvina wazvinobatsira.
When the pandemic rises and the death toll rises, there are no winners, none at all. Tinopera tese kufa. I therefore urge all of us to continue to act with care to prevent the spread of the deadly pandemic.
Asi munyori mubazi remachiremba anorwira kodzero dzevanhu, Dr. Norman Matara, vaudza Studio 7 kuti machiremba nevakoti vari kutoita izvi uye hurumende inofanira kuvabhadhara mari dzinoita kuti vakwanisewo kuzviriritira nemhuri dzavo. Vatiwo hurumende inofanira kuisa zvikwanisiro pamwe nehanzu dzekuzvidzivirira kubva kuCOVID-19 muzvipatara zvose munyika.
Marinya yakakosha. Vanhu vangaramba vachienda kubasa kunoshandira pasina muripo. Vanhu vane mhuri dzinoda kushengetwa, vane vana vanoda kuendeswa kuzvikoro. Kari kuti titi vanhu ngavangoenda kubasa for national interest, ivo vasina chavari kuwana. Hatione pane zvinoita sei, hatione pane zvinobudirira.
Vaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa, zvakare vari munyori anoona nezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vaudza Studio 7 kuti hapana angada kushandira mahara ivo vamunangagwa nevamwe vavo vari pamutambara kede.
Hapana chinhu national interest chokushandira mahara vamwachi luta $60 million, hakuna zvakadero. Kana takuita personal interest ngatisacrifice itese kubva kumusoro. Ivo ngavatange varatiraratidza nzira kuti ndo zvinoitwa national interest izvi. Voita give up zvemapeks zvavo nekuluta kwavo, then madhokota nemanesi vachaona kuti munhu wese ari kudini, ari kusacrifice, let's sacrifice also. But beyond all that, personal protective equipment haisi negotiable. Hatingaurayise vanhu nemhaka yekuti izvo hatizogona kutonga.
Dr. Madzorera vati kubatwa kwakaitwa vakuru vakuru muhurumende vakaita savashiri neCOVID-19 kuchasvinudza vamunangagwa nevamwe vavo kuti vagadzirise zvinhu muzvipatara.
COVID-19 chakanakira ndechekuti hachisi chirwere chevarombo, hachisi chirwere chevapfumi, chirwere chemunhu wese. Mupfumi murombo, ari mupawa neasiri mupawa. So chinoenzanisa vanhu vese.
Vashiri vange vave nemakore makumi matanhatu nemashanu vakapinda muchiuto pakawana nyika rusununguko muna 1980 vakakwira kusvika pachigaro chekuva mukuru wemauto emuchadenga kusvika muna mbudzi 2017 apo vakazodomwa kuve gurukota rezvekurima. Mushure mekunge mauto abvisa pachigaro vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Vashiri ndivo vaive mukuru wemauto e5th Brigade ayo anopomerwa mhosva yekuuraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri panguva yegukura hundi kuMidlands neMatabeleland. Mauto e5th Brigade akadziswa basa rawo kwemakore maviri nemauto 106 akabva kuNorth Korea uye paaive matunhu eMidlands neMatabeleland. Kubva muna 1983 kusvika muna 1987, mauto e5th Brigade aishanda nebazi reNational Security iro raive pasi pavamunangagwa kubva muna 1980 kusvika muna 1988. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.